vachitaura nestudio 7 nezvezuva rezimbabwe nesadak rekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende zvibviswe muumiririri weamerica muzimbabwe ambassador brian nichols vati zimbabwe ingadai yashandisa nguva yekuvandudza upfumi hwenyika pamwe nekusumudzira upenyu hwevanhu vanichols vanoti kuratidzirawo kuinzira yekuda kuvharidzira zvikonzero chaizvo zvaita kuti zimbabwe ive mumatope mairi
The SADC anti-sanctions campaign orchestrated by the government of Zimbabwe is really an effort to distract the people of Zimbabwe from the real causes of Zimbabwe's profound problems. The government of Zimbabwe would be better served by focusing its efforts on implementing the reforms that it campaigned on.
Varambawo kuti zvirango izvi zviri kukanganisa upenyu hweveruzhinji vachiti zvirango zvavakaita zvinobata chete avo vanotyora kodzero dzeveruzhinji pamwe nevanoita zveuori
I think it's important to stress that the United States does not have sanctions against the economy or people of Zimbabwe. Our sanctions only target those who engage in corruption, violate human rights, and undermine democratic processes in Zimbabwe.
Vanichols vatiwo rubatsiro rwuri kupiwa Zimbabwe neAmerica runoburitsa pachena kuti nyika yavo ine shungu nechido chekuona budiriro yeZimbabwe. Vati hurumende yeZimbabwe ikaita utongi hwejeterere kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekubvisa uori nyika ino inobudirira. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga varambawo kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vebato reZANU-PF ndo zvauraya nyika vamavhinga vakati kuvepo kwezuva iri hakuna zvakuna kubatsira vakati chakakosha kuzadzikisa zvakatarwa kuti zvirango izvi zvibviswe
zvekuti masankisheni akatemerwa zvirango zvakatemerwa vanhu vashoma veZANU-PF muZimbabwe ndo zvauraya nyika inhema chauraya nyika yeZimbabwe huori hwatekeshera kumapazi ezveutano kukomandi agriculture kubiwa kwemari yenyika ndo kwauraya nyika zvachose kana Zimbabwe ichida kubudirira ngaitsipike ipedze ngozi yehuori iri munyika
mutauriri wemubatanidzwa wemumasangano anorwira kodzero munyika wecrisis in zimbabwe coalition vamavelis kumalo vati chichambe chiri kuhurumende kuti iremekedze kodzero dzeveruzhinji pamwe nekugadzirisa mamwe matambudziko ari munyika
sakawo isusu chichambe chatinopa kuhurumende ndechekuti ngairemekedzewo zviri mubumbiro remutemo iremekedzewo kodzero dzevanhu kuitira kuti pave nekugarisana zvakanaka nekunyarana
asi vari kutungamirira chikwata chebroad alliance against the sanctions avo vakatanga kuratidzira vari panze pemuzinda weamerica muharare muna kurume 2019 vachiti vanoda kuti nyika ibvise zvirango izvi vacalvin chitsunge vati zvirango izvi ndizvo zvauraya nyika
masanctions akonzeresa kutambura kwakanyanya muvanhu vemuzvarwa zvemuzimbabwe tikatarira upenyu hwedu hwaendeka dai ikonomi yedu yavhurika dai vanoshanda muzvipatara vawana mari dai maticha awana mari asi nekuda kweikonomi yedu kuti haisi kufamba zvakanaka nekuda kweamerica vemasanctions yaikatiisira tiri kuva in violation yemahuman rights
America yakatemera zvirango vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe muna 2003 ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu European Union yakatemerawo vamwe vakuru vehurumende ava zvirango muna 2002 akapedzisira kuiswa pazvirango neAmerica ndimuzvina bhizimusi vakuda tagurei vanotyidzana zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe uye gurukotorera sori vaOwen Ncube mabhanga maviri anoti Infrastructure Development Bank of Zimbabwe neAgricultural Development Bank akabviswa pazvirango gore rino mukuru weSADC Dr Stego Minatek vanoti zvirango izvi zviri kutokanganisa dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica munyaya dzebudiriro kunyange America neEuropean Union dziri kuti zvirango zvine chekuita nekodzero dzevanhu Zimbabwe inoti zvakakonzerwa nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema asi vakawanda vanoti nyaya yehuori ndiyo yapa kuti Zimbabwe iende kumawere nyika inonzi inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete pagore nekuda kwehuori Ndaka Mirra Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.